manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yistudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechina ndira 16 2025 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumiririri weAmerica muZimbabwe amai Pamela Tremont vari kushora zvikuru mashandiro eChina muZimbabwe. Munyika mave kuita gakava guru padano rebato revamwe muzano PF rekuda kuti mubumbiro remutemo rivandudzwe. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden voonekana nemhuri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumiririri weAmerica muZimbabwe amai Pamela Tremont vari kushora zvikuru mashandiro eChina muZimbabwe vachiti iri kungomora uchi wenyika asi vanhu vakawanda vachiramba vari muurombo. Amai Tremont vaitaura pachirongwa cheAmerica chinonzi Do Hard Stuff chinokurudzira kuti paitwe zvirongwa zvekuwanira vanhu mabasa. Vati kunyangwe China ichiti iri kuuchika mari muZimbabwe, vanhu havana chavari kuwana kunyanya kumigodhi uko vashandi vari kubatwa senhapwa. Asi muzinda weChina unogara uchiramba nyaya iyi uchiti kuda kukanganisa kudyidzana kwayo neZimbabwe. China inoti America inofanira kutanga yabvisa zvirango zvayakatemera nyika. Asi amai Tremont vanoti zvirango zvakatemerwa vatungamiri vashoma vanoita zveuori vachitonga nedemo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDurban University muzvinafundo Gift Mugano.
America yabaya denge mukanwa kunyange zvazvo maChinese asikarifariri nekuti America ikataura ka pasi rese rinoteerera. Saka veChina vamhanya kunoita noise nekuti vanoziva kuti zvinovakanganisa chimiro chavo. Plus munoziva America basa rayo muAfrica kubatsira vanhu kutitonya dzevarombo riri well documented. Hasizve kufembedza kana kuita sei. Kana vateereri venyu vanoteerera Studio 7 iyi vanotoziva kuti vari kutobatsirwa mumacommunities nemaamericans. Tinoziva food aid, America US aid program neUK aid yemabritish vari tu ndo mabigeti dona muZimbabwe. Tinoda mari zhinji chaizvo. Hatisatamboona vakauya rubatsiro rwe China muZimbabwe kunze kwezviraisi zvakapiwa vanhu nezano PF.
Sika China iri kuti yakavaka nhandare yendege ikavakawo paramende itsva nekudaro vari kuti vari kuitawo kazvinobatika.
Panonga pakaitwa madati mane ponzi panobhadharwa negoridhe paneko maagreens anoitwa. Nhandare yendege idu mukaiona izvizvi mukaenda kundosa inonzi Robert Gabriel National Airport yaifana nge iri world class in terms of kutonaka pachizva difereza cost mukati hamakanaka vamuri nani. Outlook yayo inoratidza kuti nhandare nyowani here yavakwawo nguva inei ifanga nemadesign bacha. Tingaicompare here neSouth Africa o aratambo yakavakiwa nguva yeapartheid chitori nani iparliamendi chairi nani inoratidza zviri nani. Asi again urongwa hwacho hwakaitika ipapapa hakadyiwa mari ndiyani. Mao madhiri anoitika munyika munomu tinonzwa kuti panoitwa madhiri emadiamond ndopaimwe internet vavaiita magetsi ekuhwange eco vaiti vari kutibatsira sei tarinzwa kuti hanzi kuti tidaura kudzimirwa magetsi tifanira kubhadhara chikwereti. Saka zvinhu zvemachina hasiri transparent. Zvemaamerica zviri very transparent. Ukaenda kuhealth vanotaura kuti vanzabata kuzimbabwe and munoiona maketi
Asika iwo muzvinafundo vanoti vanotedzera mitemo yenyika yacho idambudziko ravo here vekuChina kana kuti ii hurumende isingaone kuti mitemo yatevedzerwa?
Mitemo yanotedzera ndeiti maChinese haabhengi mari. Mutemo wenyika unoti Bank Act and Promotion Act inoti unofanira kubhenga mari every day or 24 hours after watengesa. Ndiani muChina makamboona mubhenge ebhenga mari? Havabhengi mari. Havana mutemo wanotedzera, havabhadhari tax maChina. Hii ndakaita study yepayment of tax in the gold sector by the Chinese. Ndakaita ongoro havabhadhari tax zimra maChina.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDurban University muzvinafundo Gift Mugano vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7.
The Voice of America, VOA.
Munyika mave kuita gakava guru padanho rebato revamwe muZANU PF rekuda kuti bumbiro remutemo rivandudzwe kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa varambe vachitungamira nyika kunyangwe vachifanira kusiya basa muna 2028. Kochi chiri kupa kuti ZANU PF irambe yakatsika madziro kunyangwe kana ivo vaMnangagwa vakamboita sekuti havasi kuda kuita firapo. Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru muhofisi yezvekuburitswa kwemashoko muZANU PF vafarai marapira.
Chidipo mchati mazandike kuti isu sebato remusangano taka gara pasi ku conference gorira pfuura tagara ku conference ikabuda ne resolution yekuti iyo tichange tichisapota kuti vaMnangagwa vatungamire kusvika 2030. Saka iyi resolution yakatoitwa nebato redu reZANU PF iri kutofamba ichienda mberi nekuti yakatopasika.
Ko zvakambonzi naivo vaMnangagwa havasi kuda kuti vachinje bumbiro remutemo vamarapira?
Zvinogona kuti zvinge zvichidaro, asi chatinorangaridza vanhu ndechekuti ivo vangava vari pachinzvimbo chokuti vangava vasingadi, asi falitening president vanozosungirwa futi kuti vateererewo zvinenge zvichitaugwa nevateedzeri vavo mubato. Saka nechichaura nekufamba kwemazuva kuti bato zvarakataura iro kuti vaMnangagwa vatonge kusvika 2030 chaona kuti zvishande zvagwenda mberi nekufamba nemvura iyi. Asi pari zvino matauro akaita musangano wakabatana weZANU PF kuconference wanga uri wekuti ivo vaMnangagwa vatonge kusvika 2030.
Asi zvinoreva here kuti mubato munenge musina vamwe vanokwanisa kufambisa basa ravo mberi?
Hazvirevi kuti pane vari kushorwa kana vari kushorwa mukati mebato, asi zvinongoreva kuti ivo vemubato ndivo vanenge vatarisa pamukuru wavo voona zvakakodzera kuti apedzise zvinhano zvaanga atanga zviri kubati zvipedzise naiye.
Mukuru muhofisi yezvekuburitswa kwemashoko muZANU PF vafarai marapira vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Blessing abatawo mutungamiri webato rinopikisa reNCA uye vari nyanzvi munyaya dzezvemitemo muzvinafundo Lovemore Maduku.
Zvina kana musoro zvinhu zvisina kana zvinobatsira nyika, uye zvinonyadzisa kuti Zimbabwe tega tega tongoita basa rekuti nhasi tauda kuchinja constitution, tida kuti president varambe varipo, yet president wacho wakataura kuti iye anoda kuteedza bumbiro remutemo sezvarari. Vanhu vasakanganwa kuti kubva muna 1980 kusvika pakazobva president Mugabe muna 2017 tanga taita makore anosvika 37 years tiri nemunhu umwe chete ari president, nekuti vanga pasina mutemo uya wekuti kana munhu akaita president makore gumi ombomira. Zvinobatsira kuti nyika yaenderere mberi. Saka zvaakuitwa nevanhu ava vautaura zvekuti toda za 2030 zvinhu zvino zvisina kana musoro, zvinhu zvinoda kukanganisira nyika zvisingatomboitiswa kuti hazvifaniri kana kutombobvumidzwa. Kukanganisa kwakakura, asi bumbiro racho riripo harivabvumidzi kuti zvinhu zvakadaro zvidi zviitike.
Mungatsanangura here ipapo pamuri kuti bumbiro harivatenderi?
Chekutanga ndechekuti bumbiro rinotoramba ndo rinotaura rega kuti munhu haakwanisi kuita president muZimbabwe panodarika ma2 terms. Bumbiro racho rinobvumidza here kuti munokwanisa kuchinja, asi rinoti pane zvimwe zvinhu zvamusingakwanisi kuchinja muri kuparliament mega uko kana musina kuenda kuvanhu paya inonzi referendum. Saka ipapo apa sekuzwa kwandiri kuita vari kuzviziva kuti zviende kuvanhu, vanhu vanoramba. Saka varoda kutsvaka dzimwe nzira dzekunyepa dzekuti haiwa tokwanisa kuita nenzira iyi haidi kutende kuvanhu.
Asi pane mukana here wekuti vakaendera mberi nezvavari kuita izvano vanokwanisawo kuenda kumatare vachizvipikisa?
Dzimwe nyaya idzi dzinoonesa dare rinenge riri dare ragara riri kuva makota atinawo. Vamwe vacho vari mumatare nyangwe vainesi vanototyawo vatungamiriri vehurumende. Saka kudare kungaendwa here? Asi haisiyo nzira inofanira kuti vanhu vanyatsoti totemba nayo. Vanhu ngavatembe nesimba ravo ivo. Kune dzimwe nyika dzese pasi pose, kana musingadi chinhu cherudzi irwowo, munochirambidza imimi vanhu. Ende vanhu vanokwanisa kurambidza. Munoenda munoratidzira, munonoonesana navo kwese kwavari muchituti hatisi kuzvida, kana paakuzoti panoda kuvhotwa munovhota muchidi muchiramba.
Nyanzve munyaya dzezvemitemo muzvinafundo Love Mo Maduku vange vari parunare muHarare. Na Blessing Zulu weStudio 7. Hechinoichi ziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paVOA Shona WhatsApp channel yedu uye nepaFacebook mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padande mutande reWhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA Shona, motifarira kana kubaya follow. Munokwanisawo kuenda paFacebook page yedu patinokupai link yeWhatsApp channel yeVOA Shona. Govanai nevamwe nhau dzeStudio 7 dzinotema dzisina divi radzakarerekera. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kushoropodza danho riri kuda kutorwa nedzimwe nengo dzeparamende dzebato riri kutonga reZANU-PF dzichitsigirwa nedzebato rinopikisa reCCC rinotungamirwa navasengezo Shabangu rekuda kuti bumbiro remitemo rivandudzwe kuitira kuwedzera nguva inogarwa pachigaro nemutungamiri wenyika, nengo dzeparamende pamwe nemakanzura. Izvi zvinenge zvave kureva kuti nyika inenge isisaiti sarudzo muna 2028, vamwe vachiti vanoda kuti dzigozoitwa muna 2030. Vamwe vachinzwo vave kutoshevedzera kuti dzizoitwa muna 2033. Tingaona here pachizoita kushanduka kwepfungwa? Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa Patswane University of Technology muSouth Africa muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yevechidiki yebato reZANU-PF vaSnowball Tongogara. Atanga nekubvunza vaMukonza kuti vanoti kudini nedano iri.
Ndakatyabadzwa zvikuru nezvandiri kuona zvichitenderera izvozvo uye nedanho rinoda kutorwa nemakurukota. Ndiri kudaro nekuda kwekuti ndaifunga kuti zvatakabva mutongi waPresident Mugabe tichaonawo utungamiri unoti ukatitonge-tonge wosiyira vamwe, vamwe wouyawo votitonge-tonge wosiyira vamwe, yobva yaitatsika mune zvematongerwo enyika eZimbabwe. Asi tiri kuona kuti tinenge taramba tiri ipapo pakare patakanga tingori, pekuti apinda pachigaro chekwamutungamiri weZimbabwe haachatodi kubva, haanoda kutobviswa nerufu chete. Danho iri rinotidzosera kumashure zvikurusa.
Vatongogara, munoti iwo nedanho ratiri kunzwa rinoda kutorwa iri tichiona magwara ari kutenderera mumadande mutande umu ari kukurudzira kuti pawandudzwe bumbiro remitemo kuti pange pachiwedzerwa nguva inogara mutungamiri wenyika?
Tinongoona kuti kunyange zvazvo mutungamiri wenyika vakataura kakawanda kuti ini ndoda kuzorora muna 2028, asi vanhu vari kuona kuti nemabasa akawanda emudiriri ari kuitwa navamangagwa, vanhu vari kuti baba rambai muzipo pachigaro. Vanhu ndo vari kuramba vachifosa baba Munangagwa kuti baba Munangagwa rambai muchitonga muri pachigaro. I think president has made many statements regarding the issue of third term, like anyanzi sinzvose dzamuti asaa bato but wanu wa rukulambo wa sisi sara wanu wanu iti mbo kuti edha endi mama wachangu wa kuchema kwa wanu it's not about the president wanting the same thing it's about the people of Zimbabwe wanting the same thing now opposition is enjoying the call for president Idi Magaka to extend his term takaona even kukonferensi zakaitwa kuBulawayo ZANU-PF SRChain macaucus meeting zvakaitwa kuti baba munongogara mbairipo kusvika 2030 vamunanga kati hai ninge akazvinora but vanhu vari kungambowatinesa kuti baba rambaichitonga saka vana vari kuchema kuna baba kuti baba musaende baba musaende ndozvo kuitika munyika yezimbabwe izvozvo
Profesa Mukonza manzwa zvataurwa navatongogara hanzi vanhu vari kuchema kuti baba garai zvingaita here kuti baba wabvume kana kuzoonekwa vachityora mutemo nekuti vanzi nevanhu garai
vakandemire vatongogarai hama yangu yakanaka chaizvo asi mafungira vari kuisa pajekereraya handi mafungira akanaka handi mafungira anotora Zimbabwe kuendesa mberi tomboti hazvo vanhu vari kuti vamunangagwa ngavaenderere mberi sekutaura kwavari kuita ivo vamunangagwa havagoni here kuti aiwa inini zvinotaura bumburo remutemo ndezvekuti ukatitonge matemo aviri womira inini ndaita pangu regai ndichiire vamwe chimwe chandoda kuti nditaure vakandemiri ndichipanana mazano navatongogara nevamwe vari kuZANU-PF nevamwe vari kutsigira pfungwa idzi ndechekuti kubudirira kwenyika hakufani kuiswa mumaoko emunhu mumwe chete nyange murimo muZANU-PF imomo vashaya here mumwe anogona kungouya achiita zviri kuitwa navamunangaga kana kuita zvitori nani
vatongogara mubvunzo uyu
mubvunzo wakanakisisa iwowo ZANU-PF kune bumbiri remutemo kune macongress atinoita after 4 years tagoenda kusarudzo kana aripo anofunga kuti ini ndinoda kubvunza vamunangagwa ZANU-PF mune dhemokrasi nokuvaa munangagwa vaine dhemokrasi munhu anongotaura pfungwa dzake hakuna anombunikidzwa saka pane vanofunga kuti isu toda kupinda pana baba munangagwa patinoenda kucongress yedu yeZANU-PF ya 2027 anokwanisa kuuya akahwinawo ndiye anotungamirira but nemamiriro akaita zvinhu izvozvi vanhu vezimbabwe ndivo vari kuti baba munangagwa rambai muchitonga ZANU-PF opozisho nyika yose iyo munangagwa vachitoda
muzvinafundo Mukonza nyika ine kwaingaenda here tichionawo kuti kana vanopikisa vari kunzi vabatanawo zvakare nezanupf mukukurudzira kuti vamunangagwa varambe vari panyanga
vakandemiri mubvunzo wekutanga kubvunza ndewokuti ivo vatiri kuti vanopikisa here zveshuwa nekuti maonero andinoaita inini ava vangovo vamwe chete nevekuZANU-PF
vatongogara zvinosiya papi remangwana izvi imi ndimi vari kunzi vechidiki remangwana riri mumaoko menyu inhaka ipi yamuri kusiyirwa
imani yandinoita kana vazhinji vanhu vataura zviizvo zvinenge zvasarudza vanhu ndosaka vanhu vachienda kureferendum kana vazhinji vachinge vapasisa mutemo zvinhu zvakureva kuti ndiro danho ratatora sevana vezimbabwe inenge tiri danho remunhu mumwe chete ramangwana redu retake responsibility yezvinhu zvoitika kumberi
avo vange vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yevechidiki yebato rezanupf vasnowball tongogara vari parunhare muHarare manzwawo zvakare kubva kunyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa patswane University of Technology muSouth Africa muzvinafundo Ricky Munyaradzi Mukonza vari parunhare kuBritain muhurukuro yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nezuro vakatura mashoko avo ekupedzisira vari muhofisi yeOval Office kuWhite House. VaBiden vatungamira nyika kwemakore mana uye vari kusiya basa zviri pamutemo nemusi wemuvhuro apo pachagadzwa vaDonald Trump kuti vatore chigaro chekutungamira nyika. Mumashoko avo vaBiden vakati vanhu vanofanira kungwarira nyaya yekuti masimba ave mumaoko eshoro machete. Mutori wedu wenhau weVOA Patsy Weda Kuswara anotipa nyaya inotevera yamunoverengerwa naMarvelous Mhlanga nyauye weStudio 7.
vaBiden vave kusiya basa vakataura mashoko avo ekuonekana neAmerica vachisiya vapaya mbiro.
Position of power in the hands of a very few ultra wealthy people. The dangerous consequences if their abuse of power is left unchecked. Today, an oligarchy is taking shape in America of extreme wealth, power and influence that literally threatens our entire democracy.
Pane njodzi yekuti masimba ave maoko eshoro mashoma shoma. Injodzi yakakura vakaita masimba akawandisa pasina anovatsiura. Iko zvino tirikuona shoroma dzine mari yakawanda dzichitora masimba muAmerica. Zvinova zvinogona kukanganisa zvakanyanya nyaya yeutongo wejekerere uye kodzero dzevanhu. Hakuchisina kodzero yevatori venhau yekuita basa vakasununguka. Hakuchisina vapepeti venhau. Madande mutande haachakoshese kuburiswa kwechokwadi.
Mutungamiri wenyika havana kubuda pachena kuti vaitaura ani apa. Asi dzimwe shoroma muAmerica dzakaita sa Elon Musk dzave bande nebhurukwa nava Trump. Kunyangwe vasina kuvadoma nezita, vaBiden vakataura sevaishora mukuru weMeta vaMark Zuckerberg varidzi vedande mutande reFacebook neInstagram vati havachabvise nyaya dzemanyepo dzinenge dzanyorwa.
The free press is crumbling. Editors are disappearing. Social media is giving up on fact-checking. The truth is smothered by lies told for power and for profit.
Chokwadi chave kumbunyikidzwa kuitira kuti vane mari nemasimba varambe vachibudirira varombo vachiva varombo.
VaBiden vari kusiyawo basa vakwanisa kuunza runyararo pakati peIsrael nechikwata cheHamas muGaza. Chibvumirano ichi chakaitwa nezuro, asi chibvumirano ichi chichazadzikiswa nehurumende yavaTrump. Mutsamba yakaburitswawo nezuro, vaBiden vanoti vakatanga basa munguva yakaoma apo chirwere cheCOVID-19 chaipararira zvakanyanya uyewo pasina kugadzikana nekuda kwevamwe vatsigiri vavaDonald Trump vairatidzira vachiramba kutambira zvainge zvabuda musarudzo yemutungamiri wenyika yemuna 2020. VaTrump vainge vakundwa musarudzo navaBiden. VaBiden vari kusiya basa mushure mekutungamira nyika kwemakore mana chete, asi vasina rutsigiro rwakanyanya kubva kuvanhu sezvo tsvakiridzo yekambani yeGallup iri kuti vanhu zvikamu makumi matatu nepfumbamwe kubva muzana kana kuti 39% ndivo vari kufara basa ravari kuita. Nyanzvi yezvematongerwo enyika ichiongorora nhoroondo yevatungamiri venyika paVanderbilt University vaThomas Schwartz vanoti vaBiden vacharangarirwa zvichienderana nekuti vaTrump vari kutungamira sei.
That's why I told my team to keep the incoming administration fully informed, because that's how it should be, working together as Americans.
Ndokusaka ndakaudza chikwata changu kuti ibvai magara manyatsosuma hurumende itsva iri kuuya yavaTrump kuitira kuti tishande tose kuitira nyika yedu.
Asi zvakakwanisa kuitwa navaBiden vari muhofisi zvinosanganisira kugadzirisa upfumi uho wanga wananga kumawere. VaBiden vakaedzawo kupedza hondo dzeAmerica, asi vanoshorwa zvakanyanya nekuburitsa kwavakaita mauto muAfghanistan zvainzi zvainge zvisina kunyatsorongeka. Mutungamiri wenyika akapeta nekutenda vanhu nekuvapa mukana wekutungamira.
I still believe in the idea for which this nation stands. A nation where the strength of our institutions and the character of our people matter and must endure. Now it's your turn to stand guard.
Ndinotenda mune zvinomirirwa nenyika ino, nyika yekuti matare mapazi ezvemitemo anoramba achiita zvaanosungirwa kuita mubumbiro remitemo. Iko zvino yave nguva yenyu yekuramba makarinda kuona kuti nhaka iyi yachengetedzwa.
Nyaya iyi yatumirwa nemutori wenhau Patsy Winda Kuswara weVOA News ari kuWhite House. Mukaiverengerwa neni Marvelous Mhlanganya huye VOA Zimbabwe. Tevirai VOA Shona nemuvhuro ndira 2025 kuti muone zvizere kugadzwa kwava Donald Trump semutungamiri wenyika yeAmerica wechimakumi mana nenomwe pamadande mutande eVOA Shona Facebook, VOA Shona WhatsApp channel, panepfenyuro nepa www.voashona.com.
VaTrump vachatora mhiko yemutungamiri wenyika
ichatungamirwa nemutongi mukuru wedare repamusoro-soro reSupreme Court, Chief Justice John Roberts, pamberi peUS Capitol muWashington DC nenguva dza 12 o'clock masikati ET, 7 p.m. nguva dzekuZimbabwe. Dare re Senate riri kuenderera mberi richibvunzurudza vakadomwa kuva makurukota nevachatanga kutungamira nyika nemusi wemuvuro vaDonald Trump. Vamwe vabvunzurudzwa nhasi vanosanganisira vaDoug Burgum vakadomwa kuve gurukota rezvemukati menyika navaScott Bessent avo vakadomwa kuve gurukota rezvemari. Nezuro vamwe vane chitsama vakadzingwa mudare mushure mekuratidzira paibvunzurudzwa senator vekuFlorida vaMarco Rubio avo vakadomwa kuve gurukota rinoona nezvekuchidzana nedzimwe nyika. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora nyaya dzemitemo vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKenneth Masie kuti tinzwe maonero avo.
Zviri kuitika izvi tingati maSenate confirmation idanho riri rinokosha ende rinoitwa vachitevedzera constitution yeAmerica. Iri danho iri rinoitwa kana pakaitwa tingati maappointments anenge manominations anenge aitwa naPresident. Ende kukosha kwakaita prosesi ndekokuti zvinhu zvinobatsira pachirungu zvatingati machecks and balances emuhurumende. Kusanganisira kuti kana munhu akadomwa naPresident kuti ave achizotungamira rimwe bazi rehurumende, anofanirwa kuva achizovhenekwa kuti maqualifications ake akakodzera here, achionekwa achivhenekwa neSenate iyo vanenge vachigara vachimubvunza mibvunzo yakasiyana siyana.
Muchitarisa mibvunzo yavari kubvunzwa nemhinduro dziri kupiwa zviri kuenderana zvakadii neshuviro dzinenge dzichitarisirwa neveruzhinji?
Tingati vanhu vakadomwa kuti vaite manominees vanhu andingati kuda maybe vakadomwa naPresident vachionawo kuti vanhu vanokwalifya kuti vave vachigarawo pazvidhano izvozvozvo. But tikuona kuti vakawanda veruzhinji vanova vachipikisana nevamwe mazitawo akaiswa ipapo, nokuvachisanganisirawo history yevanhu ivavovo in terms of atingati pachirungu maideologies avo kana kuti mafungiro avo pane dzimwewo nyaya dzakasiyana-siyana.
Zvinogona here kuita kuti kuseri kwekubvunzurudzwa kwavari kuitwa uku zvigonze, uyu hationisi anokodzera, obva aregera kuzogadzwa pazvigaro zvavakatarisirwa kupinda?
Ya, hongu, zvinhu zvinokwanisa kuve zvichiitika. Ende I think pane tone yatingati good example yakaitika nangu havo vanga vasati vaenda before the committee ya Attorney General anga ka selecto inava Trump uyo akazobuda zvekare mu race iyoyo nokuda kwokuti vanhu veruzhinji vanga vapawo maconcerns avo. Zvinhu zvakadaro zvinokwanisa kuitika zvekare kuma nominations yaya ekuti panoitawo munhu anenge avhunzurudzwa kuonekwa kuti haave achikodzera kuva achigara pachigaro ichochocho. Committee inokwanisa kuramba munhu yeye kuti ave achiconfirmwa.
Vanoongorora nyaya dzemitemo vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vari parunare kuTexas neStudio 7. Muchirongwa chedu cheLife Talk Women's Roundtable na 8 p.m. nasi tiri kutaura nezvemoto uri kubvira kuLos Angeles uko kwafa vanhu vasere. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001202465 0318. Tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 16 kuZibandlela 2025 ngudaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Uthambo Muyozo besenza umsebenzi weCabinet. Angiboni ukuthi bazafana nama cabinet members ama administrations adlulileyo.
Idale leSenate liqhubekela phambili likhulumisana labakhethwe ngumnumzana Donald Trump ukuba ingxenye yedale leCabinet yakhe.
Masikhangela umnumzana Trump, inumber of billionaires kwele Melika iqanse kakhulu ngaphansi kombuso wakhe. So ngibone ngathi umnumzana Trump ungani lama-positives.
Izizalwane zeZimbabwe zile mibono etshiyeneyo ngokuza kwenziwa ngumnumzana Donald Trump okhangelela ukugcotshwa ngomvulo ukuba ngumongameli omutsha weMelika. Sokulungiselelwa uhlelo lokuhlolisisa umbhuqazwe weGoground. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Idale leSenate liqhubekela phambili likhulumisana labakhethwe ngumnumzana Donald Trump ukuba ingxenye yedale leCabinet yakhe. Okhethwe nguTrump ukuba ngumphathi ntambo indaba sekhaya, umnumzana Doug Burgum namuhla ukhulumisana labaphethe uhlangothi lwezomlilo lezemvelo iSenate Committee on Energy and Natural Resources. Asebelikhulumisane lelihlanganiso ezithiyeneyo zeSenate bagoqela umnumzana Marco Rubio ocelwe nguTrump ukuba akhokele uhlangothi lukarhulumente olubona ukudlelana lamanye amazwe olwe-US State Department. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Washington Jamela olandele ezombusazwe ekhonapha eMelika.
UTrump Muyozo besenza umsebenzi weCabinet. Angiboni ukuthi bazafana nama cabinet members ama administrations adlulileyo ukuthi bebesenza ama decisions bemebodwa and then kube decision ka cabinet minister ka secretary law, like uBlinken kunjenje nguye obesenza ama negotiations njalo futhi singakhangela kakhulu ku Department of Justice. So uPam Bondi uzabe esenza okufunwa nguTrump, so akula decision azoyenza independently ngaphandle kukamongameli.
Baba Jamela, ubone ngazani laba abanye abakhethwe ngumnumzana Trump kambe bazathuthukisa umnotho yini welizwe lweMelika?
Hayi, okomnotho ngibona ngani bazozama noma nje eqinisweni umnotho welizwe ilizwe right now liyaqhubeka liyaphambili vele umongameli uBiden ulishiye sesendleleni eqondileyo noma intengo yezinto isasephezulu.
Lo ngumnumzana Washington Jamela olandela zombusazwe eseChicago khonapha eMelika. Iningi labantu eZimbabwe liveza imibono etshiyeneyo ngomnumzana Donald Trump okhangelelwe ukugcotshwa ukuba ngumongameli weMelika ngeviki ezayo eWashington DC. Intetho lezindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Spanda uxoxele abanye babo ekobulawayo.
Umhlaba wonke ukhalele ukuthi uTrump osethatha intambo kwesibili uzabusa njani. Umnumzana Zwelethu Mhlanga uthi uTrump kathanda abantu bezwakazi leAfrika.
Kungathokozisa hlezi umhlaba wonke, kodwa engxenye thina esikunanzelelayo njengama-Africans ukuthi ubaba lo kungenzeka ukuthi abe engasithandi ngokunanzelela kwami. Angiboni ukuthi sizathola okuningi okuvelele eAmerica, kodwa ingxenye kungaba kuyi-political mileage esayidini lakhe yena, ingxenye labamsekelayo. But thina ezamaZimbabweans angiboni kakhulu ngokunanzelela ukuthi isikhathi esiningi siphila kwi-economy ebuhlungu, kodwa kazikaze sithole uncedo oluvelele America direct to us.
Unkosikazi Samuel Zodube uthi wesabela abantu abansundu ngaphansi kombuzo kaTrump.
Ukungena kukaTrump mbona ngani omama labantwana
bazabandlululwa kakhulu ikakhulu iziphephele nabantu abamnyama ngoba uTrump engumuntu olobandlululwa kakhulu.
Umahlekisa olodumo uMdawini Sibanda Chuma uthi kukhona okuhle ngoDonald Trump.
Kule nto engithanda ukuthi ngikhulume ngoDonald Trump yena. Otherwise, and say the guy is good because he's got boldness and a leader, and when a leader believes what he believes in and he pushes it out. But Trump, mina into one and in Tandu and a Konokutra Funama foreigners. They listen, Yankulunku, we are one people created in the image of God, we've got to coexist. Agupela Kona, Angaluza Konaposi.
Umnumzana wafuna nindimande ugcizela amazwi kaMdawini esithi uTrump wazi kakhulu ezomnotho.
Makhangela umnumzana Trump inumber of billionaires kwele Melika iqanse kakhulu ngaphansi kombuso wakhe. So ngibone ngathi umnumzana Trump ungani lama-positives amaningi kakhulu. Njalo kumazwe ase-Africa singabona mhlawumbe labo sebethola uncedo lungekho attached to izinto ezifana labo-LGBTQ ukuthi kumele bavumelane laleziya zinto.
Abanye bathi abanalwazi olujuleyo ngoTrump. Mnumzana Dry Jean Moyo uthi bakwazi ukuthi uzanceda njani ele Zimbabwe.
Amerika sinomongameli omutsha but anginasho ukuthi uzasincedisa thina lapha eZimbabwe.
Ohlaziya ezombusazwe ezimele umnumzana Greta Sibanda uthi impilo zabantu zizatshintsha ikakhulu kulaba abafuna ukuyahlala eMelika.
Ngibona ikakhulukazi laba abangelamaphepha, ngibonakani impilo yabo iza kuba nzima kakhulu. Lalaba abafuna ukungena kathese eMelika, ngibonani kuza kuba nzima kakhulu. Ye, mbonani uza kuba nzima kakhulu ngoba indoda efuna izinto zayo, indoda efuna amandla kakhulu, indoda efuna ukubonakala ukuthi khona. So mbonani kuzokuba nzima kakhulu. Sikhangele njalo le zimpilo ze-Ukraine, Russia, mbonani hayi zizaqala ukwehla sibili nxa ngibona embusweni kaTrump.
UTrump oyebandla lama-Republicans wanqoba unkosikazi Kamala Harris wama-Democrats kukhetho lwaqhutshwa ngolwezi ngomnyaka odlulileyo, njalo uthatha amatomi kumnumzana Joe Biden. Ngikobulawayo ngimela yesido 7 igama lamuyenza Chisa Sibanda.
Nansi isaziso balaleli be-Studio 7 ngomvulo ntambama kusukela ngo-7 PM kusiya fika u-9 PM. Sizalethulela ngokugcweleyo ukugcotshwa kukamongameli welizwe omutsha umnumzana Donald Trump. Khongozelani emsakazweni we-Studio 7 lasenkundleni ye-Facebook emakhasini ethu abalisa ele-VOA Ndebele, VOA Shona kanye lele-VOA Studio 7. Sizalethulela udaba lolu njalo ebulenjini kuma websites ethu kumakheli alandelayo voaindebele.com, voashona.com laku voazimbabwe.com. Lingakhohlwa ukusilandela njalo ku VOA Ndebele WhatsApp channel ukuze lithole indaba zethu ngokugcweleyo. Osephuma esikhondleni sikamongameli weMelika umnumzana Joe Biden wethule amazwi akhe okuvalelisa izolo kusihlwa, wasola kakhulu ukungenela kwabantu abanothileyo kwezombusazwe zeMelika esithi le yingozi ephazamisa umbuso okhululekileyo. UBiden uza kwehla embusweni esededela umongameli omutsha umnumzana Donald Trump ngomvulo. Untungameli Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Lanxa engababethanga ngamagama abantu laba, umongameli Biden ukhanya ubekhuluma ngezinothi ezifana losomabhizimusi onothe ukwedlula umuntu wonke emhlabeni jikelele umnumzana Elon Musk. Yena osekele uTrump ngezigidi lezigidi zemali emkhankasweni wokhetho lwanyakenye.
The dangerous concentration of power in the hands of a very few ultra-wealthy people.
Kuyingozi ukufaka amandla ezandleni zabantu abalutshwana abanothileyo. Nxa bengafekelanga imigoqo, balakho ukuphatha umbuso obutshapha. Ngikhuluma nje luyagxila udubo lwezinothi esezilamandla kwezombusazwe eMelika.
Umongameli Biden uchothoze njalo amankampani enkundla zokuxhumana afana le-Facebook ngokumisa inhlelo zokuvimba imbiko yamanga ethulwa enkundleni lezi. Sithi iqiniso kumele liqakathekiswe ngaso sonke isikhathi ukuze kuvikelwe umphakathi.
The free press is crumbling. Editors are disappearing.
Ukwethula kwezindaba ngokukhululekileyo kuyachabalala. Abahleli bayanyamalala. Iqiniso selivalwa ngamanga ngenxa yokufuna amandla lenzuzo.
UBiden ukhulume njalo ngenhlelo zentuthuko athi ziqhutshwe nguhulumende wakhe ngemva kokungena embusweni ngo-2021. Inhlelo lezi zigoqela ukwakha izakhiwo ezintsha, ukuvuselela umnotho, ukuqeda umkhuhlane we-COVID-19 kanye lokulwisana lokuguquka komkhathi. Kumbiko owehlukileyo izolo njalo, uBiden wazise ukuthi ele-Israel labeqembu le-Hamas sebevumelene ukubeka izikhali phansi eGaza lokukhulula izibotshwa kanye lalabo abathunjiweyo. Sithi uhulumende wakhe udlale indima enkulu ekuqedeni limpi. Uthe uhulumende wakhe unikeze uTrump imininingwane yonke ephathelane lalesi sivumelwano njengomongameli weMelika omutsha ozaqala umsebenzi ngomvulo. Kodwa uTrump laye wethule umbiko esithi nguye odale ukuthi abeHamas labe-Israyeli bavumelane. Sibuze olandela ezombusazwe zeMelika umnumzana Tim Moringayi ukuthi ngubani phakathi kwababili laba omele athole imiklomelo ngalolu daba.
Umnumzana Biden waqala kudala ukuthi azame ukuthi kube le peace khona ngale Israel. So ukungenela kukamongameli Trump ongenayo next week lapha ube khulume emsakazweni the past week esithi ma kungela ceasefire or ukukhulumelana le Hamas ubezayiqeda du. So labo babona ukuthi hayi umuntu lo ongenayo unumzana Trump ungangithiwa vele uzayenza lokhu akukhuluma khona. So mina mbona ngangithiwa they both deserve the credit.
Umongameli Biden usuka nje embusweni ngomvulo ngemva kokuphatheka kwezombusazwe okweminyaka edlula engamachumi amahlanu 50 years. Wadonsa iminyaka emide elilunga ledale le-Senate. Olandela ezombusazwe umnumzana Dan Moyo uthi kunengi uBiden azakhunjulwa ngakho nguzulu weMelika kanye lomhlaba jikelele.
Abantu bazokhangela ukuthi umnumzana uBiden ungene ngesikhathi lapho ilizwe le-America beseliluze i-confidence kwamanye amazwe internationally. Ngoba siyakhumbula ukuthi umnumzana uTrump wayesekhiphe i-America kuma-treaty afana labo-Paris Climate adila ngeze-climate change. Okunye abantu abazomkhumbula ngakho, I think yikho khona lokhu ukuthi uzamile kakhulu ukuthi alethe ukuzwisisana esingathi apromote i-democracy e-America.
UBiden ugqibe umbiko wakhe ngokubonga abantu beMelika ngethuba lokukhokhela abamupha lona. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungamile Nkomo.
Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abakuhlangothi olubona ukuhlenga uzulu olwe-Palestinian Civil Emergency Service bathi ele-Israel libhombe eGaza ebusuku labulala abantu abafika amathuma esikhombisa phakathi kwamahola ambala kulotshelwane isivumelano sokubeka phansi izikhali empini yelizwe leli le-Hamas. Ibutho lakale-Israel lithi selihlolisisa udaba lolo. Abaphikisayo baqhubekela phambili betshengisela emigwaqweni kwele-Mozambique kulandela ukugcotshwa kukamongameli Daniel Chapo okuthiwa ibandla lakhe ele-Frelimo laqibezela kukhetho olwaqhutshwa ngomfumfu nyakenye. Uhulumende uthi kukhangelelwe ukuba uhlelo lokuhlolisisa umbhuqazi weGugurawundi eMathebeleland oluzaphathwa zinduna njalo luphansi kukamongameli Emmerson Mnangagwa luzaqala kunyanga ezayo. Loba kunjalo baningi abachothoza imizamo kahulumende yokupholisa abanxeba abantu abalezihlobo ezabulawa ngesikhathi sombhuqazo lo eZimbabwe. eZimbabwe lisanda ukuthola uzibuse. Kubika uNgqele Dube.
Induna ekhokhela uhlelo lolu umtshana Khumalo uchasisa ngokukhangelelwe ukuba kuza kwenziwa ngonhlolanja.
Kuyavela sibili sizama ukuhlanganisa izinto ukuthi aluba kusenzakala siqalise kunyanga ezayo ukuthi siyefika ebantwini. Yona le viki ekupheleni kwayo nje izaphela, sizabe silangele sibe sithi ekupheleni kukaJanuwari sibone ukuthi sekuhambe kanganani. Ikakhulu silungiselela ama-ofisa azaba ku-province ukwenzela ukuthi kuhlanganiswe wonke ama-province omabili endaweni eyodwa.
Loba nje uhulumende eqhubeka ngalolu hlelo kulabanye abathi impumelo yalo kayisoze ithakazelelwe nguZulu. Omunye wabalombono lo ngumnumzana Mehluli Ndlovu wayekhezi.
Into le sibone ngani yinto yokudlala nje ukulibazisa abantu nje ukuthi it's just like buying time, ngiyakubona lan kokwinto kwangikhona lokhu. And futhi kathesi kulabantu abalahlekelwa izinto zabo eziningi kakhulu, abantwana bayadubeka, akula ma-birth certificate, akulani, uyabona le mali zabantu zalahleka emabhanki.
Umnumzana Mlando Ncube ohlala eTsholotsholaye uyalusula uhlelo lolu.
Sibone ngani indlela oluphathwa ngayo alisoze luphuthe kahle, ngoba akulocacayo ukuthi kuzenzakalani. Ukuthi njengoba sizahamba siyekhuluma izindaba zethu khonapho ezihlahleni lezo kuyabe kubize khona izinduna, i-guarantee yokuthi sizaba sekuthiwa thina esiyabe sikhulumile okwenzakalayo asilayo. Njalo okwesibili, akukhulunywa ukuthi kwenzelwani.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo okhokhela inhlanganiso elelwa ilungelo loluntu ibhetshu likaZulu uthi kayiqondanga indlela okuqhutshwa ngayo uhlelo lolu.
Kulani yebo izaqalisa, kodwa kamboni ukuthi izabe iyiprocess eyiyo ekhanya efitha kuma-standard aka-victim. Bona ngazathi iprocess emanipulethwa ngu-perpetrator. O-victim akuchoyo bayatsho ukuthi bafisa ukuthi ngabe ibanjwa kanje, kodwa kamboni ukuthi kuyaqakathekiswa. So konke khonokho kuyabe kukutshengisa ukuthi iprocess leyi ingaziyenzakale, kayisoze i-address udaba lolo, kodwa kakuqalise.
Obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla lezanu-P F umnumzana Farai Marapira uthi bazimisela ukuvezela uZulu impumela yenhlolisiso yombhuqazwe weGugurawundi.
Without public disclosure, there is no national closure. So the whole, according to the president, the whole intention of the exercise is to bring closure and to foster unity.
Ngeke kube lokuthola uma impumela yohlelo lolu lungasizwanga emphakathini. Umongameli wathi kuhlose kube lokuthola lokubambana elizweni, njalo lokhu kungenzeka indaba ingabanjwa ngendlela okusuthisa umuntu wonke. Sifuna abantu beZimbabwe bebambane.
Owalwa impi yenkululeko ekuviyo leZipra umnumzana Caspar Sibanda uyakulandula lokhu.
Into le ifuze ukuthi involve iZipra nezapha because iba bahlukumezwayo. So nabathatha izinduna betshiyela abaye ama-parties ayiwo ayedingwa ayebulawa iGugurawundi bengekho phakathi, kuyahlupha kakhulu. Ambona ukuthi mina ngikwami umbona ukuthi kungasebenza ngoba thina yithi ama-victims.
Kwake kwenziwa inhlolisiso yombhuqazwe weGugurawundi ikhomishini ayikhokhelwa ligqwetha elizimeleyo umnumzana Simplicius Jambakwe engazange ivezelwe uZulu. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguNgqwele Dube.
Lamhlanje kuhlandla lethu lengxoxompikiswano sihlaziya udaba lokuthi kulabanye abakuzanu PF lamanye amabandla aphikisayo abalokhu bekhankasela ukuthi kuguqulwe isekelo sombuso ukwenzela ukwengezelela umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa lanxa ihlandla lakhe lesibili liphela ngo-2024. Sixoxa lomnumzana Mqondisi Moyo, umholi webandla leMthwakazi Republic Party, endawonye lomnumzana Innocent Ndivali, ohola ele Economic Freedom Fighters Zimbabwe. Mnumzana Ndivali usungula lingxoxo ngomzekeliso ukuthi kuqathekile ukuba amabandla aphikisayo asebenzele ndawonye lelibusayo ekuthuthukiseni ilizwe.
Angiboni ulohlupho lokuthi ubaba uChabangu evakatshele upresident ezefika lemasimini kapresident. Upresident asiye president weZanu PF, ngupresident weZimbabwe. So any opposition leader, including myself, sile right to go and meet the president. And I believe ukuthi vele we must normalize ama meetings lawa ama leaders awe opposition ukuze ehlangane lo president bembikele lokho abambikela khona. Ngibe sengikhuluma ngendaba ye term limit lay, as long as ama processes wonke ezalandelwa akutsho ukuthi I constitution angeke yatshintshwa. Amazwi amaningi ala ma term limits we have seen in the past since sitadekile ukuthi siyahamba kuma elections kungela ama reforms. Ezinye izinto ezinjenge economic development, stability yelizwe, loku making sure ukuthi those who have settled in various parts of the country, these things are formalized. So by postponing or even extending item ka president, given ukuthi he has started into eziningi.
Mnumzana Moyo, njengebandla le MRP liyakusekela yini ukuthi aqhubeke umongameli Mnangagwa?
Asikusekeli lokho thina si MRP. Ngokokuqala kuma initial stages of the constitution making yeZimbabwe, was there around 2010 kuma initial stages siya trainer eHarare under Kopak ngoba ngcosha eteleta stage. So ezinye zezinto ezancindezelwa ku constitution ekhona elizweni elizwa ekhona ezana ukuthi the sitting president kumele ahlale for 2 terms. Ngiyadabuka nxa ngisizwa umfowethu Ndivali, indoda engangiyithembe kangaka, emuva lesise sonke kuzapho esengani yena ukhulumela iZanu PF. Ngiyakhangela futhi le ndaba sengezo oqale ngayo konke okungakhulunywa ngale into ezi stage managed. Ngeke ufike ngale ukhulume ngaye umuntu okubize emzini wakhe umcastigate anyone opposa uhulumende uyabotshwa uyahlukunyezwa.
Sesibuya kuweke mnumzana Ndivali, uthini ngamazwi kamnumzana Moyo?
Ubaba Umoyo is assuming ukuthi wonke umuntu ohlangana lo president in whatever platform kumele emcastigate. Sometimes we must be able to talk more, engage more, even as ama political leaders. So ubaba uChabangu into ayenzileyo le, it is more or less like an icebreaker. Mina as a leader of EFF, I can meet the president any day, but it doesn't mean ukuthi I'm a member of ZANU PF. Wena comrade Moyo, kufuze unikwe opportunity uyehlangana lo president wakho, umtshele zonezi zikhalazo ozifunayo ngokuthi iZimbabwe kumele iqunywe. Okwama terms lokho, we must forget about them. Nxa umuntu edeliver, thina njengama-socialist from this left, we do not believe in term limits. That's why you want comrade Malema can serve as many years as he can.
Ungasigqibela lingxoxo mnumzana Moyo.
Ya ngiqhubeka ngisiba disappointed dadewethu ngomfowethu uNdivali, ngoba bekukuhle ukuthi ngabe uhle abe yi-extension yeZanu PF.
Mana aqhubeke mnumzana Ndivali.
Ndivali, awusoze ungitshele ukukhuluma. This is a political discussion. So I've got a right to respond the way I want, because I ED angeke akhulume ngokushona la izokwe mathibelele nje sithathele umhlabathi ngama mine konke okuthethwa ngamashona ama-teachers ezikolo kwazi wazi waxotsha wasuspenda u-MP wakhe ebubi laphana uSibanda emashonaland le kwaxotsha iNdebele uteacher esecondary akuzange kube ndaba zalutho. So ukuthi mina ngitshone ngiqalisa ukutshone ngani mina ngiyahiroship u-Emerson ukhulumeni igama wathi upresident wami ngifuna ukumqondisa futhi asopresident wami ngupresident wakhe yena mina ngila president owabulala abantu bakithi abayedlula 40,000 angila president okhoze i-closure of ama-industries kobulawayo angila president oyehluleka ukunika abantu abafana nayo ama-equal opportunities of employment and business uyakhohlwa ukuthi zanu PF le 2/3 majority kathi eseparlament yena ukhulume outside parliament undiba le EFF yakhe uzokulungisa ama-reforms la engapi i-ZEC AU era nama-elections isisanaza arm yezanu PF yikubona izanu PF ingaphumi izanu PF ayingaziwina ama-elections from 1980 up to this date so ama-reform angaze kwa-postpone nge 50 years mina nxa ngisaphila I can bet lo ndibale akula zanu ezophuma esikhundleni bazimisele ukuthi babe yi-one party state.
Lo ngumnumzana Mqondisi Moyo, umholi weMthwakazi Republic Party, obexoxa endawonye lomnumzana Innocent Ndibali okhokhela i-EFF Zimbabwe, ebelo Sithandekile Mhlanga weStudio 7. Sokuyisikhathi sokuza imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsapp.
Zingilele njalo la ku 2025 City Happy New Year basakaza abahle. Zingilele lonke mazibabho amahle. Sithemba ukuthi ningene kahle enyakeni omutsha. Njalo siyakuqhubeka ukukhulekela ilizwe lakithi ukuthi mhlawumbe inkosi ingasihawukela. Kulunge abantu babuyele bayisebenzele emakhaya abo ngoba ngethemba ukuthi baningi kakhulu abangasayithandi le mpilo yokwakha imizwe bengahlali kuyo. Umuntu akho umuzi aqhubeke siyasebenza kwelinye ilizwe. Azazafe umuzi lowo yakhile engakuhlalanga so impilo ebuhlungu kakhulu leyo. Ngiyabonga ngumasenga lakho okobulawayo iphumule emadonkini.
Sibingele studio 7 siyabonga umsebenzi sidane futhi kakhulu ukuthi sizwe abantu bezanu besafisa ukuthi umnangagwa ahlale donke iziphuma umhondo bonke laba basengezochabango othokozane khuphi vele ababa ngabathengisi sukela kudala abangahlukene nomuntu othwele ngoba umuntu uma ezafuna ukudla yena kamnandi edayisa abafowabo edayisa izwe sakhe sonke ngalani ndaba yokuthi abantu bahlupheka kanjani vele kufana nokuthi uyabe ngumthakathi. Izanu PF ukuthi bayixhasele ukuthi buseleni angazi ingane njengamanje esikoleni azikwazi ukuya abazali abasebenzi imali yeschool fees manje ngesikhathi kusaba usumgabi ischool fees lesi affordable konke umuntu that's why abantu bezimbabwe abaningi kuthiwa bafundile bafundiswa ngumgabi omnangagwa bathatha umqondo kamgabe ngendlela engayisiyo umgabi wayesalela embusweni kodwa wayekwazi ukuhlakanipha bona balela umbuso ukuthi bafuna ukwenzani and into abayikhiphela umgabe kuyini.
Salibonani izihlobo zami, salibonani bantu bakithi. Ubuhlungu lokho esikuzwayo okwenza kwa ngokwachabanga. Abalokhu besese nesifiso sokuthi umnangagwa aqhubeke busa. Thina abanye sibone lokuthi naleyo i-5 years le is too much ukuthi lo muntu ebelokhu esikhundleni. Ngendlela esibona ngikhona ilizwe lichabalala. Ilizwe liyachabalala, abantu bayaphuma elizweni ochabanga abanandaba. Bona bajabulela nje khona lokhu ukuthi bayathola imali labayithola kumnangagwa ukuthi izwe lime njani ngapha kuboni lokho yazi ezinye inkokheli zinkokheli nje kuphela ezingaboniyo nje ezidonswayo nje
hayi khona abantu uSmith kumele bembonge ngalokhu akuchiyayo ube akuso Smith ngempela kube asazi ukuthi abantu bakupha abantu baphila ngayo uSmith kumele simbonge ngempela ngoba hayi laba besangiphepha abantu laba bayihlulekile ezizihluleki ezingakwazi ezehluleka lokuzenwaya zisala ziqamba amanga kuphela amadamu ongagcibilekile manje izikole zathiwa nguSmith manje zifile ziphelile nemiduli ziwela abantwana bethu imigwaqo itara liphelile bahluke ufake itara emgwaqweni izibhedlela zonke azila mithi azila mbheda.
Studio 7 ninjani labasakazi hayi asiziphilele siziphilele thina. Hayi sibona indaba ezinhle lisethulela zona lapha hayi ezilohlonze indaba zakithi. Hayi bengisacela ukubuza nje ukuthi kanti uChris Gande sowaya ngapha uChris Gande ngabe sowaya ngapha uChris Gande hayi samgcina kudala.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo lingakhohlwa liyalandela uhlelo leLive Talk kuhlelo labesifazane asiyihluzeni bomama sixoxa ngomlilo ovuthayo eCalifornia khonapha eMelika. Okwanamhlanje muli eZimbabwe sesichaye kwazwela siligqiba lapha uhlelo lwethu olivalelisayo ngutabo kancube ngisithi lilale lingakhohlwa ukusilandela ku-VOA Indebele WhatsApp channel.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.